manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kurume 3 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
I think they've lost hope right now. Vanhu vari kungoti ameno Mwari zvavachatiitira pati ndiri kungonamata kuburikidza neapiyo yachanga kupinda nhasi kuti dai Mwari vanga vanzwawo at least vakapiwa bill pending appeal. Appeal yedu yozoitwa hearing vari panze.
Nhengo dzeMDC dzonetsekana nemabatirwo adzinoti akaitwa nyaya yavalasi maenga hama nevamwe vavo vari mujeri. Hurumende inoti wese anobva kunyika ine coronavirus ava kusungirwa kuratidza umbo hwekuti haana chirwere ichi. Bato reDemocratic Party remuAmerica roita sarudzo matunhu 14 dzekutsvaga munhu achamirira bato musarudzo yemutungamiri wenyika muna mbudzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare reSupreme Court nhasi rati richazotura mutongo waro panguva yarisina kutara pachikumbiro chasviswa kudare iri nenhengo dzeMDC dzakabatwa nemhosva yekuponda mupurisa mumusha weGlenview muna 2011. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vachisvitsa chikumbiro kudare iri chekuti mutongo wakapiwa vatungamirai madzokere valasti maenge hama vafinias natarikwa pamwe namuzvare yuvhoni musarurwa wekuti vapike makore makumi maviri vari mujeri gweta revasungwa ava amai Beatrice Mutetwa vati dare repamusoro rakakanganisa parakavawana vaine mhosva. Amai Mutetwa vati kunyange hazvo muzvare musarurwa vakaburitswa mujeri mushure mekunzwirwa tsitsi nemutungamiri wenyika zvakange zvisingakodzere kuti vabatwe nemhosva kubva pekutanga sezvo vati mapurisa akapa hufakazi pakutongwa kwenyaya iyi mudare repamusoro akapa humbo hwakasiyana. Amai Mutetwa vati hufakazi hwemapurisa aya hwakasiyana nezviri mumutongo wavachinembiri Bhunu avo vakatura kuti hufakazi hwese hwakapiwa nemapurisa hwakanga hwakafanana zvairatidza kuti vasungwa ava ndivo vakakonzera kufa kwemupurisa vaPetrus Mutedza pane rimwe bhawa riri mumusha weGlenview muno muHarare muna 2011. Amai Mutetwa vati dare repamusoro harina humbo hwarakapiwa nevafakazi hunoratidza kuti chii chaizvo chakaitwa nemumwe nemumwe pavasungwa ava chinoratidza kuti ndivo vakauraya vamutedza. Vati panzvimbo yemabhizimusi apa pakanga paine vanhu vakawanda vaizvifambirawo saka nokudaro zvinoshamisa kuti hapana kana munhuwo zvake akauya kudare kuzopa hufakazi hwekuti akaonawo kana munhu mumwe chete zvake pavasungwa ava achiita mhirizhonga ingave yakakonzera kufa kwavamutedza kunyange hazvo mapurisa akambenga udza dare kuti vasungwa ava pavaikumbira mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti pane veruzhinji vakawanda vaifanira kuzopa hufakazi hwokuroverera vasungwa. Zvataurwa namai Mutetwa mudare zvatsinirwa navachaus kwaramba vano verimwe remagweta evasungwa ava.
Tanga tichingoti dare rehaikoti harina kunge ranyatsokwenenzvera nekudonongodza umbowo hwakapiwa. Nyaya iyi inyaya yakaitika pakazara vanhu, pakanga paine vanhu vakawanda endi neurombo zvikuru kuti kune mupurisa akatemwa akafa. Pati nyaya yedu yanga iri yekuti hazvizivikanwe kuti akatemwa nani. Zvinonetsa patemu paitika zvinhu zvakawanda kuti muzi pane vanhu vakawanda vari kumhanya vari kuita zvakawanda kuti muzive kuti chaiye angadai akaita chinhu chakadai ndiani. Saka ndo yanga iri nyaya yedu kuti aiwa dei dare rehaikoti rakanga rakanyatsodonongodza rakanyatsotarisisa nyaya idzi ingadai risi kubata vakomana ava nemhosva uye nekuvaendesa kujere for 20 years. Saka tanga tichingokumbirawo kudare repamusoro kuti dare rakatonga kuhaikoti harina kunge ranyatsotarisa zvakanaka asi imi chitarisaiwo zvakanaka kuti vakomana ava nemusikana uyu vakwanise kuwana ngo vachiwana kusununguka kwavo.
Asi gweta rehurumende panyaya iyi vafunga nyahunzvi vaudza dare kuti hapana chakakanganiswa nemutongi wedare, vachiti mutongi akashandisa mutemo sezvauri uye humbo hwakasvitswa mudare pakutongwa kwenyaya iyi hunoratidza kuti vasungwa ava ndivo vakakonzeresa kufa kwavamutedza. Vanyahunzvi vati vanhatarikwa kunyange hazvo vainge vasipo pakarohwa vamutedza vakafa, kutakura kwavakaita vamwe vevasungwa vakange votiza panzvimbo yakaparirwa mhosva kunoburitsa pachena kuti vaive nerimwe nevasungwa vakabatwa nemhosva ava. Vanyahunzvi varamba kutaura nestudio 7 vachiti havabvumirwe nemutemo webasa ravo kutaura nevatori venhau. Vatongi vedare resupreme court vatatu vanga vachiti amai Elizabeth Gwaunza, amai Susan Mavhangira pamwe namai Rita Makarau vati vachazotura mutongo wavo pazuva ravasina kutara. Zvichakadai Muzvare Musarurwa avo vauya kuzonzwa nyaya iyi vaudza Studio 7 kuti mwoyo wavo unorwadza pose pavanoenda kunoona vavakange vakasungwa navo kujeri.
Ini ndiri kushungurudzikana kuti inini ndiri panze vamwe vangu vari mukadzi. Chishuviro changu ndechekuona last menga hamana tsungamiri yemadzokera vari panze vakasununguka vapiwa freedom yavo, nekuti tichara chokwadi pamberi pamwari hatina mhosva yatakapara ende hatina kana chatinoziva kuburikidza kwerufu rwaPetro Somutedza. Zvinhu zvinoramba zvichindishungurudza kuti pandinoenda kuno vavhizitira kujeri vanhu vanenge va I think they have lost hope right now. Vanhu vari kungoti ameno mwari zvavachatiitira pati rungonamata kuburikidza neapiyo yatanga kupinda nhasi kuti dai mwari vanga vanzwawo at least vakapiwa bill pending appeal. Appeal yedu yozoitwa hearing vari panze because tinoda kuti munhu wese anga akasununguka achisangana nemhuri yake achirarama nemhuri yake because tara iko zvino izvi vana vavo havatorina kana maschool fees. Madzimai avo ari kutoshayiwa chekudya checho nekuti ndiwo mabreadwinners ari mukati. Hapana mararamiro ari kuita mhuri dzavo. Koma kwakaita upenyu muZimbabwe mhuri dzavo dziri kusiririsa hadzina kana pekutangira.
Vamaenge hama nevamwe vavo vakatongerwa kuti vagare mujeri kwemakore makumi maviri mushure mekubatwa nemhosva yekuponda vamutedza. Vasungwa ava vakanga vari makumi maviri nevasere, asi vamwe vavo vakawanikwa vasina mhosva. Pakutongwa kwenyaya iyi vasungwa ava vakati vaishungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika vachiti havanei nekufa kwakaita vamutedza. Padare panga paine utungamiriri weMDC wanga uchisanganisira mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri webato iri amai Linet Karenyikore, mutevedzeri wemunyoro anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaDouglas Monzora, munyoro anoona nezvemitemo mubato iri vaInnocent Gonese nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Hurumende inoti iri kutora matano ese ainokwanisa kudzivirira kuti vanhu vasabatwa neutachiwana hwecoronavirus, uye vanhu vese vanobva kunyika dzine utachiwana uhu vave kusungirwa kuuya nemagwaro anoratidza kuti havana utachiwana. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wedare makurukota, gurukota rezveutano Dr. Upadhaya Moyo vati vanouya vasina magwaro aya vacharambidzwa kupinda munyika.
Auya asina specificity yekuti ari negative kuti avaonekwa nachiremba kwake kunyika kwaakabva muhospitari yehurumende yekunyika kwaakabva. Aanongonzi tatenda mauya asi maakudzokera zvakare kwamava. Muzouya kana mani chitupa chakakwana chinorotaridza kuti imi utachiona hwecoronavirus hamuna. Ndiwo mutemo wako iwayo. Tiri kuita izvi kuti tigadzirise kuti tisawana vanhu vanouya necoronavirus munyika yedu. Saka tichatoita zvese zvakaoma kuitira kuti tidzinge coronavirus kubvamusi.
Kusvika musi wa1 kurume Zimbabwe yanga yaongorora vanhu vanodarika zviuru zvitanhatu vakaonekwa vasina utachiwana hwecoronavirus, uye ongororo iyi iri kuramba ichiitwa panhandare dzese dzendege munyika pamwe nedzimwe nzvimbo dzekupinda nadzo munyika. Vamwe vazivisawo kuti pane chizvarwa chekuZimbabwe chaibva kuBahrain nechimwe chekuChina vakaongororwa pachipatara cheWilkins vakawanikwa vasina utachiwana uhu pakupera kwesvondo. Mutevedzeri wemutauro webato guru rinopikisa munyika vaLuke Tambori Nyoka Vati kunyange hazo zvakakosha kuti vanhu vane utachiwana vasapinde munyika, hurumende inofanirawo kusimudzira mabasa eutano munyika kuitira kuti ikwanise kuongorora zvirwere zvese.
Asi kutishamisa ndechekuti iyo hurumende haisi kuda kupa vana chiremba, haisi kuda kusimudzira zvipatara zvedu zvemuno. Chinofanira kuitika ndechekuti tinofanira kunge tine mamezhas atinoita isu toga munyika kuti tione kuti chirwere chachiuye chikasikopararira munyika medu. Zvachinoitika ndechekuti vamwe vachapinda muno vaine macertificates aefeki, hatina mukana kugona kutesta zvinhu. Chinongodikwa ndechekuti isu nyika tinge tine zveutano zvedu zvakakwana zvatinokwanisa kusikotesta tega paairport nepanzvimbo dzedu dzekupinda munyika kuti tione kuti vanhu havana here chirwere chekorona.
Mune imwe nyaya, gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambi ziyambi vati majere munyika akazarisa uye hurumende iri kuronga kuburisa vamwe vasungwa mumajeri. Vati pari zvino vari kuronga kuti vasungwa voburiswa ndevapi. Majere muZimbabwe ane vasungwa zviuru makumi maviri nezviviri, asi iwo akagadzirirwa kuchengeta vasungwa zviuru gumi nezvinomwe chete. Vaziyambi vati vanoda kuti majeri asare aine vasungwa zviuru gumi nezvitanhatu. Mune imwe nyaya, vakasanobata chinzvimbo chegurukota remutambo vakazembe kazembe vati hurumende iri kuedza pese painogona napo kugadzirisa nhandare dzeNational Sports Stadium neBaba Fields kuitira kuti Zimbabwe ikwanise kutamba mutambo wavo weCAF neAlgeria munyika. Nhandare idzi dzakanzi neCAF hadzikodzeri kutambirwa mitambo yeCAF sezvo dzisina zvimwe zvinhu zvinodiwa mazuva ano. Vakazembe vati kana vakapedza kugadzirisa National Sports Stadium neBaba Fields vachakumbira CAF kuti mutambo we Zimbabwe na Algeria musi wa 29 kurume utambirwe munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Nengo dzebato reDemocratic Party muAmerica dziri kuda kumirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna Mbudzi gore rino. Dziri kutatsurana musarudzo yekutsvaga achamirira bato kana kuti primary elections iri kuitwa matunhu gumi nemana emuAmerica nhasi. Nengo ina dziri kupinda musarudzo yekutsvaga achamirira bato rinopikisa iri dzinoti vaJoe Biden, vaBernie Sanders, Shoroma, vaMike Bloomberg pamwe naamai Elizabeth Warren. VaSanders ndo vari kutungamira zvichitevera sarudzo dzakaitwa mune mamwe matunhu mana anoti New Hampshire, South Carolina, Iowa neNevada. Asi vamwe vanoti vaBiden avo vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika munguva yavaBarack Obama vanogona kuvewo nemukana zvichitevera kukunda kwavo musarudzo yekuSouth Carolina svondo rapera. Vamwe vaikwikwidza vanotora Pete Buttigieg naamai Amy Klobuchar vakazivisa nezuro kuti vabuda mumakwikwi aya vachiisa rutsigiro rwavo kuna vaBiden. Danho iri rinonzi nedzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika rinogona kubatsira vaBiden kuwana mavhoti ekuti vakwanise kukunda vaSanders nhasi. Anotarisirwa kukunda musarudzo dzanhasi idzi anonzi anenge ave nemukana mukuru kwazvo wekuzokwikwidzana nevachamirira bato reRepublican Party rinove riri kutonga uye vari mutungamiri wenyika vaDonald Trump. Matunhu ane mavhota akawanda anosanganisira California, Texas, North Carolina neVirginia. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro vebato rezanu PF mudunhu reNorth America vaRegis Vusango Charumbira kuti tinzwewo maonero avo.
Maprimary elections aya ndiri kuona inini kuti tichitarisa mapolls, maexit polls ari kutarisa kuti Bernie Sanders achahwina, achakunda Joe Biden. Pandatarisa makuseni mapolls anga achibuda anga achiti vaBiden vanga ari kuma48%, Sanders anga ari over 60%. Saka ndiri kuona vaSanders vachihwina Super Tuesday.
Ndeyapi matunhu amunofunga kuti vaSanders vanohwina? Tichiona kuti wa Biden waka wina ku South Carolina ne nyaya yekuti vatema wakawanda variko vainzi ndo vavavotera.
Indiri kuona wa Sanders vachi wina big ku California, wacha wina big futi ku Texas, I think Texas, and then most states are kuti kuti wacha bi wacha wina futi. But ukundoko andoona kuti wacha pula ma delegates akawanda nasi. Saka mamandi ma wina take all. Saka ndiri kuona vachi kwanza kuwanidza ma delegates akawanda kubva ikoko.
Muri kuonawo sei va Mike Bloomberg?
Va Bloomberg handifungi kuti vachahwina, asi chandiri kuona ndechekuti vaka pavakambotaura I think last week vachitaura kuti zvikanzikana mukasahwina muchaita sei, vakati ivo ini muchatora mavhoti angu ese ndoisa kumuno ndemuchi uende muchi unofunga kuti ndiye wandokwanisa kupa, havana kutaura kuti vachaisa kuna Biden. Saka naizvozvo ndakaona zviro pa CNN vanheru va Biden vakatsoropodza zvisina kunyikururama pamusoro pava Bloomberg. Saka ndiri kuona kuti va Bloomberg sezvo vakati chero munhu mudemokrati anenge abudirira muchamupa mavhoti angu uye muchamubatsira kukambena nokumupa mari, ndiri kuona sokuti vachaenda kuna vaSanders. Ndomaonera muchaita, nokuti kutsoropodzwa kwavakaitwa nezero manheru nava Biden vanenge vasiri vanhu vanokwanisa kushanda vese kana kuwirirana.
Ko amai Warren tingaonawo here vaine chavanga nonga ipapo?
I think my Warren vanenge vato kuona kwangu vanenge vazopera, I think vanenge vachaperera pasuba chizvi, but handisi kuziva kuti vachasupportani. I think vanogona kunge vachambomira kuindosa, handifungi kuti vachamanyira kuindosa zvakaitwa na Klobuchar nouyu Buttigieg. I think ndiona sokuti vachambomira vakabata endorsement yavo vachida kumboona kuti zvichafamba sei. Asi pasupa Tuesday handisi kuona vachibudirira.
Mataura nyaya yekuti vaButtigieg naamai Klobuchar vakapa rutsigiro rwavo kuna vaBiden, hazvisi zvinosimudzawo here mureza wavo pasarudzo dzanhasi idzi?
Vanhu havasi kutarisa endorsement, vanhu vari kutarisa mutungamiri wacho unenge achizotungamirira. vaBiden vane zvinhu zvakati zvavanoonekwa zvisiri kuvakwalifaisa kuti vange vachitungamirira bato reDemocratic Party kuvazhinji vachavhota. Vazhinji vari kuti ivo havasi Obama, ivo ndivaBiden vanga vari vice waObama. Saka kuti vashandise kuti vanga vari vice munhu akaita basa akapiwa mukombe wekuita basa nevaObama. Saka ndiri kuona sokuti vaSanders ndo vachabudirira even though pachizoita havo kutongwa kuchazoitika mupamberi apa. Ndisingazivi kuti ivo vakuru vacho veDemocratic Party vanga overpower mavoters here.
Vanga varisa chigaro veZanu PF mudunhu reNorth America, vaRegis Vusango Charumbira vari parunhare kuAlberta kuCanada neStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyera tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Yasvika nguya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe aimbove mushandi anochengetedza zvinhu uye akaisa munhapwa vanhu makumi matatu nezuro pamuzinda wezvitoro zvikuru muguta guru rePhilippine reManila ava muusungwa. Musungwa uyu akatanga apfura mumwe muchengetedzi apo aipinda pamuzinda weVira Shopping Complex munzvimbo yeSan Juan City iri muManila. Dutu mpengo rine simba rakanyanyisa rarova nhasi guta reNashville mudunhu reTennessee. Pamwe nemunzvimbo dzakakomberedza guta iri ndokuuraya vanhu vanomwe pamwe nekuparadza misha yakawanda. Dutu mpengo iri rinonzi raparadzawo nzvimbo inochengeterwa ndege pamwe nenhandare diki yendege kumawirira kweguta reNashville. Dutu mpengo iri rakatanga kurova guta reCamden iro riri makiromita 150 kumawirira kweNashville ndokuuraya munhu mumwe chete. Banga guru renyika riri kuramba mashoko ekuti riri kudhinda mari muchivande zvinonzi zvatosora International Monetary Fund IMF. Mashoko aya ari kuuya apo nyanzvi munyadza zveupfumi dzichiti mashoko eIMF ekuti Zimbabwe yatora gwara risiri iro panyaya dzezveupfumi munongedzo wekuti kugadzirisa nyaya dzezveupfumi kuchatora makore akawanda. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya iyi.
Bangare ya IMF rinoti zvakawanda zvainge zvawiriranwa neZimbabwe kuti zvigadziriswe kuti upfumi hwenyika hubve kumawere kwauri hazvisi kuitwa. Semuenzaniso, IMF inoti yainge yakurudzira Zimbabwe kuti ione kuti banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe razvimiririra. Asi hurumende iri kuenderera mberi ichishandisa banga iri kuita zvinhu zvinenge zvisiri mubhajeti yenyika. Nyaya yehuori inonziwo iri kupa kuti zvirongwa zvakaita seCommand Agriculture zvigume zvanokorwa mari pasina chabuda kuminda. Vaimbova gurukota rezvemari vatenda ibiti vanova zvemutedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vanoti zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka kweIMF paitaurwa nyaya yeZimbabwe.
KuWashington kwamuruku vakuru vebhodhi reIMF rakaburutsa gwaro rinotyisa renonzi Article 4 report richitaura kuti muri maCornwall vanhu vake vanova Reserve Bank iri kuprinda mari and staff monitoring program yafa. Vanotaura vanga vari miti macho vanotaura kuti nyika dzakafanana neFrance neGermany dzaivava dzichiti hatibatsiri matsotsari. So kana wavharirwa mukoo neIMF hausina kwokumhanya, kuti World Bank hauende, kuAfrican Development Bank hauende, and maCommercial Bank hauende, because mari yacho mingi because hauna chitupa cheIMF chinokupa Bureau of Health. Ukaona varume vaakuita zvemagarrison shop, ukaona varume vaakutorera mamasivu sevhu ndari kutambura vachinzi 2.5% ezvinhu zvisina musoro, ukaona varume vaakuita inonzi Roller Mill Committee. Hakuna kukoniwa kwakadaro.
Imwewo nyaya yanga ichinetsa isiri mugwaro iri yainge yakabuditswa mubepanhau reFinancial Times iro rakati pane umbowo hwekuti banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rainge richidhindawo mari muchivande richitenga goridhe. Asi vachipindura mubvunzo uyu Dr. John Mangudya vati ndezvemugodzi matsuro.
Hakuna kana zvadaro. Munhu oda kuti ovhundisa vanhu chete zvemahara kuti vana vhunduke dzekunyepa zviya zvino.
Dr. Mangudya vatiwo Zimbabwe yakazvipira kuti irambe ichishanda neIMF.
Zimbabwe imemba yeIMF neWorld Bank neAGB. Saka kujidzana kweZimbabwe neIMF kugara kuripo, kutogara kuripo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanotiwo vanowirirana neIMF kuti upfumi hweZimbabwe huchaderera zvakanyanya gore rino.
3% yakataurwa nehurumende iyi haingangonetse kuti tiisvike, nekuti pavanga vachitaura nezve 3% vanga vachitaura kuti vanga vachifungidzira kuti mvura ichakurumidza kunaya, vanga vachifungidzira kuti kuchave nekudyidzana nenyika dzekunze kwenyika, vanga vachifungidzira kuti nyaya yemagesi ichange yagadziriswa, nyaya yemafuta ichange yagadziriswa. Saka zvinhu zvinenge zvichifamba zvakanaka, upfumi hwenyika hunenge hwagadzikana. Iko zvino tinoziva kuti upfumi hwenyika hauna kugadzikana. Zvimwe zvakangoita manyama amire nerongo zvekuti mitsetse yemafuta yareba zvachose, mafuta ari kutonetsa kuwana.
Zimbabwe iri kutatarikawo kubhadhara zvikwereti zvayo kumabhanga akaita seWorld Bank nemamwe ekunyika dzekumawiririra zvopa kuti kuikweretesa mari kunetse. Kana nyika dzakaita seChina dzinodyidzana neZimbabwe zvakasimba dziri kurambawo kukweretesa hurumende mari. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Sangano reWorld Food Program rinoti gore rino vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe munyika vakatarisana nenzara zvichikonzerwa nekuchinja kuri kuita mamiriro ekunze pamwe nenyaya dzeupfumi dzisina kumira zvakanaka muZimbabwe. Mukuru wesangano reYouth in Agriculture Apex Council vaJohn Muchenje vanoti huori huri kuitwa muchirongwa cheCommand Agriculture ndechimwe chinhu chiri kuita kuti zvinhu zvirambe zvichinetsa muZimbabwe, nyika ichiramba ichitarisana nedambudziko. Michael Hove weStudio 7 aita hurukuro navamuchenje kuti tinzwewo maonero avo panyaya yenzara yakatarisana nenyika.
nyika yedu gore rino iri mvura yedu yakaita shoko takarisisa aya tinoti maerratic rain. So mukaona mvura yachona yainaya zvisina setemu yajairirwa navarimi. Kani pane nyaya futi yeunderutilization of funds in our country. Ndosa makaona mukuru wedu wenyika akaita another land audit yekuti land must be distributed ichipiwa kuvanhu vari kumashandisa nomasa. Ndo pachinzoti zvine chitichi zvine simba nepashoni nadzozvo ngavapiwe ivo minda. Samuri tinofunga kuti nyaya yendhara inoita shoma munyika medu.
Tinonzwa sangano reWorld Food Programme vachiti pane mukana wekuti supply irimo munyika yechibage kana kuti yatinoti nechirungu corn inokwanisa kupera kwekutanga kwegore rino. Tipewo maondo renyu pamusoro pemaondo ava.
Ivapo ndinongera navo kuti mukatarisa nyika yedu iri kuimporta about 110,000 tons of maize every month. Tinovachinja tisingatarisiri because Zimbabwe yaimbori breadbasket of Africa. Varona chitaa kupima chibage wheat and everything. Minda yedu haisanisiwa nemazvo. Pari kuitwa land audit up ngapapiwe vanhu vane shungu nekurima vanoziva kurima kwacho.
Tichitarisa mamiriro akaita upfumi hwenyika mungati ichi ndechimwewo here chinhu chiri kuita kuti nyaya iyi yenzara iendere mberi chinetsa.
Economy, yes, it might contribute a bit, but not that much, because the government, in a problem, I repeat, the command agriculture, you could have an input to my farmers, then to present your input scheme, you know, part over 1.8 million my household, which means, in terms of my farmers, I repeat, people's quality of whatever shandies, that much of our government in the head, I'm asking shandies and no manjo. Then secondly, also near the corruption, the example, I support our, but if I repeat your input, the command and exchanges, input, they could be missed, I repeat, and exchanges, piwa kuti ndichitaka ngadzare maimputi andichitaka
nyaya iyi inogadziriswa sei imi vechidiki pane zvamakatarisira kuita here kugadzirisa nyaya muchizobatsira mhuri yeZimbabwe
isu sechidiki sebato redu tore yutinak coach tikutaura nehurumende kuti tauya lende audit minda ngaipwe vanhu vechidiki ndakapinda ipapo haritongoda minda chisinoti produce so tikuita nama groups ma clusters yekuti avarima zvakati avarima zvakati avarima zvakati tombohora nyika yedu ungade mametric tons mangani kuti isevanhu for years. At one time, we could eat a sushi in Kenya. Can you get a food because a farmer has an irrigation and not depend on him for a year. He's very successful farm. He's engaged with the government to develop his irrigation facilities.
Avanga vari vaJohn Muchenje vanove mukuru wesangano reYouth in Agriculture Apex Council vachitaura vari parunare vari muHarare naMike Hove weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika.
Yes, how are you?
I'm good. Ndiri mukoma Godfrey.
Yes, ndiri mukoma Godfrey.
Ehe, makadiko makanyora nezuro mukuti ndiri kuno kuchi town. Tiudzeiwo kuti kwamira sei paizvino tayanzwa kuti kwakambenge kuine mhirizhonga zvakamira sei.
Yes, no, kwakaumuko. Hakuna so far zvino hakuna mhirizhonga yatomboitika. Even nhasi yacho hana mhirizhonga ndaona.
Munoona sei nyaya iyi yemhirizhonga?
Mhirizhonga chaiko haitorina kutombobvira yatombonaka. Mhirizhonga haina kubvira yanaka. Maonero angu andofungawo inini ka. Mutoona kunge kuti vanhu kana vafunga kuita demonstration iyaya vanofanira kuita a proper demonstration. Kuti kuma demonstration kuti pane vanhu 10 pane vanhu 20 anotoziva kuti vange mahu vanofanira kunyatsoronga zvinhu zvavo chaizvo demonstration inoita chi demonstration bcause izvinhu zvakaitika senge zvakaitika masainizi zvinotokonzera kuti paki yemdc itovengwa nevanhu bcause vanhu vakapedzera kupindura mudzimba dot achirohwa ndozofanira 10 15 anga vara road yavatanzwa vakatema mupurisa.
Imimi kwamuri ikoko mapurisa akauya here achikuvhunzurudza?
Vakatopinda maraini vachitorova vanhu dotodo.
Vachiti chii?
Zvadizvo mutauri yadzo kana makaona maimages emusi Saturday zvaiita kunge pari kutsva. Area iyoyo yaiita kunge vari kupiswa matayi vanhu vese kumaraini papo vakapindirwa vachitorova. Siku vakatorova naSaturday.
Imimi muri kuzvigona sei? Muri kubata mabasa api iko kwamuri kuchitungwizwa?
Chingori chibhizinesi chakutongoita zvese dzatai tiwane mari bcause basa unoro nakupi ende ukamirira kuti zvinzanzi nyika yacho kuti tichazonaka ita inonaka rini since 2000 chingoneteka chet so end after to you chatodzaira poverty yacho isusu tinoita inonzi brick molding totengesa mabrick ndozvinhu zvinototara nyika izvozvo totengesa mabrick so tosupplya vamacustomers vedu akanyowanda madiasporini akaita kunge semi ndokunonyanyodza macustomer totengesa mabrick oda zvitengesa online vakawa vari kunze kwenyika ndo vari kuda kubata kuzimbabwe vanhu ndotara nyika dzinyanya south South Africa, Nana America, Australia, out in the open clients edu akatowa.
Musakangana chirongwa che The Connection na 8 p.m. Apo tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyaya dzekurima. Anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Standekile Mhlanga.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7, olwesibili mhlaka 3 kuMbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abasakhulayo bamabandla ezombusazwe athiyeneyo elizweni balembono ethiyeneyo phezu kosuku lwabatsha olweRobert Gabriel Mugabe National Youth Day olunanzwa namhlanje. Ukusilela kwamafutha ezimota sokubangele ukuthi abemchova bakhuphule imbadalo yokugada kwezinye indawo. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomsakazo. Amalunga ebandla lama-Democrats lakhonapha eMelika aphakathi kokuvota ezigabeni ezishiyeneyo zelizwe kukhetho lwama-primary edinga ozamela lelo bandla kukhetho lukamongameli welizwe olwenziwa ekupheleni kwalonyaka ngolwezi. Ukuvota kwanamhlanje okubizwa ngokuthi yi-Super Tuesday wenziwa ezigabeni ezilitshumi lane ezigoqela eVirginia. Abangqikelana kukhetho lwanamhlanje ngomnumzana Joe Biden, Bernie Sanders, isiphathamandla esidumileyo esake saba ngumeya wedolobho leNew York, uMike Bloomberg, kanye lonkosikazi Elizabeth Warren. Umnumzana Sanders nguye obikwa ekhokhela ngamavoti ezigabeni esevotile okwamanje abalisa iNew Hampshire, South Carolina, Iowa leNevada. Kodwa abaningi bathi umnumzana Biden, wayengumsekeli kamongameli Barack Obama, ulakho ukunqoba namhlanje ngemva kokunqoba kwakhe okwezinga laphezulu esigabeni seSouth Carolina, okuhle kwenza abanye abakade bencintisana abanjengoPete Buttigieg lonkosikazi Emma Klobuchar bahle bazisa ngokuphuma kwabo kulomncintiswano. Umnumzana Pete Ncobo, isizalwane seZimbabwe esesihlala lapha eMelika, ngabanye wabalomqondo omunye.
Ngombono wami akugacazi njengokusithi ukuthi nguphi ozakhokhela, kodwa uBiden uwine kabanzi ngomgqibelo eSouth Carolina. Njalo sinanzelela ukuthi abanye ade bencintisana laye kucelo lwabantu abathakathi abathi ngama-moderate esilungu sebephumile, abafana loButtigieg loClobuchar loSteyer bonke baphumile ngemva kwe-South Carolina. So ngombono wami sekungazi ukuthi uBiden uselabakhokhela abangani baningi, ngoba ngiyokhangelela ukuthi uzaba yindlalifa yalaba asebephumile. Ikanti uSanders ulokhe elonkosikazi Warren layo othandwa ngalaba bathi abaningi abathi ngama-liberal, laba abantu abafuna ukuguqula izinto kakhulu. So hhayi, ngombono wami ngani hhayi uBiden ngani hhayi sekungahamba nje kalula kangakuye.
Kodwa-ke phela ama-polls lokhe sithi uSanders uyakhokhela.
Phela ama-polls kaguquki nje kangako ngako njengomumo, ngoba ngisho konke lokhu kwenzekale bavote ngomgqibelo. Abanye baphuma ngomgqibelo, uSteyer aphuma ngomgqibelo, abanye baphuma ngesonto uButtigieg, kwathi uClobuchar I think uphumela ngomvulo. So ama-polls ebengakakhangela ukuthi osebenzakele. Njalo ngemva sonke sasesanta uBiden hhayi sokumphelele, kodwa ngegqibelo usengumqekana nje usevukile selejahelithe, abantu bonke sebekhale ukuthi hhayi uzayenza kuhle. So ama-polls ngombono wami engeke engabe esitshela okwenzakalayo on the ground, alokhu esakhangelele okwalokho okwakusizakala ngeziko esithelileyo, kuthi uSanders esaqeda ukunqoba eNevada.
Hapati kumuchike lo panga katensuwa ungene lalo uwae ngumea wase New York uBloomberg.
Ama Democrats esikhathini esiningi avele athanda abantu abalemali. Angiboni ukuthi uBloomberg abantu bamthanda njalo nxa besitho bathi kaphathanga kuhle abantu abamnyama esesengumeya waseNew York. Abantu abamnyama abaningi babotshwa, especially abantu abangubaba. Besenza lokho kuthiwa yi-stop and frisk, ukuthi ungabonakala nxa umuntu omnyama kumbe ungumuntu wesilatini. Bakubona emgwaqweni bekumise bekusethe ukuthi awulazidakamizwa yini. Njalo sinazo ukuthi abantu abavota kakhulu kuma-Democrats nabantu abamnyama. So abantu abamnyama abaningi abazange bamthethelela lelo cala. Kuhambile esontweni e-Alabama ngesonto ukuthi abantu bamflathela, abantu basukuma bamflathela ukuthi bayamtshengisa ukuthi into wasenza naye sivele siyithanda.
Kusho ukuthi lokho bangamxolelanga.
Lami nginja ngimxolela. Sami ngumuntu omnyama.
Paso phakathi kwabantu bona laba bakhona ubona ngani uBiden uzaloke eqhubeka ekhokhele?
Uyabona ngizakhuluma mina ngokwami. Nginje mina ngangimsekeli kaNkosikazi Warren. Kodwa sengizibuza ukuthi ngendlela sokuhamba ngayo Warren lidize lihle yini lokusupport. Sengifuna ukusho ukuthi abantu abaningi sizaqalisa ukuzibuza ukuthi loba besike sakhetha singatshintsha yini sikhetha omunye umuntu. So ngibona ngani ngalesi sikhathi uBiden sengani nguye umuntu ufile abantu abaningi abangamkhangela ukuthi bemsupport ngoba ngani kuthiwa usevukile nje loba sekhuluma into ezile ngqondo.
Kodwa phela seluphile.
Kathi vele ongaluphalanga nguphi? Abantu bayakhokhela ngama-president alama 90 years angisoze ngiqambe amabizo. Akula muntu ugugu othandayo emhlabeni lapha bayabusa abantu beze bengena ebhudini.
Leso bekuyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, uMnumzana Phithizela Ngcobo exoxa lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 lagu 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngokudla emhlabeni jikelele World Food Program ibika ukuthi lonyaka abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa kwele Zimbabwe bakhangelane lodubo olukhulu lwendlala ebangelwa yokuguquka kwesimo somkhathi okubangele ukungani kuhle kwezulu. Umnumzana Kwashe Musaka wenhlanganiso ye-Youth Apex Council ekhangela indaba zabalimi abasakhulayo uthi okuthiwa inhlanganiso le kuliqiniso. Uphinde wathi udaba lwenkohlakalo olwenzakalayo kuhlelo lukahulumende olwe-Command Agriculture lalo lwenza ukuthi abantu babhekane lodubo kwele Zimbabwe. Asizweni ingxoxo ayenze lo Mike Hove owe Studio 7.
Kwazimanga kuhle emasimini lapha indlala sibili ikhona elizweni lonyaka. Ngithi ngitsho njalo nje ngibona kuyinto esibili ezita ubuhlungu kakhulu nesimo. Ukubana ilizwe elile isimo zonke lezi, ilizwe elikade liyi-breadbasket ye-Africa, indaba selikhala kangaka ngendlala elizweni.
Sibone njalo besithi i-production eyomumbu ngesingezi bathi ikhona isiyehlile nge-50%. Kuyini okwenza ukuthi izinto zihluphe kangaka?
Yilezizathu ezithiyeneyo eziningi. Isizathu esaqala esiya emuntwini wonke ongumlimi elizweni yile esithi ngesilingu yi-climate change. Sikhayelane le-drought elizweni. Sifela last year izulu alinanga kuhle. This year izulu linile kodwa liphuze ukubuya. Abantu sebelime kudala, izinto sezithiyeneyo. chile. Okwe chile ngokubana wona ama input, ama fertilizer, kuyadura. Abantu abakwanisi ukubana bekuthenge baba. Babekhala abalimi zonke indawo ethi hathi intengo zakhona ziphezulu. Bafake intengo zabo ngama US dollars sebe multiplier ngama RPGs. Sokuba yinto sibili ehlupha abalimi bona bengavulanga okuzwayo ngomnyaka ophelileyo. So ukubana bethole imali yokuthi bebuyele ensimini ayikho baba.
Kukhona okwenziwa nguhulumende na ukusiza abalimi?
Uhulumende kukhona akwenzayo kodwa na uyazi baba ukubana ilizwe leli likhulu uhulumende ngeke yenelise ukuthi encede wonke umuntu elizweni. Yebo uhulumende uyanika ama-fertilizer emakhaya, uyanika inhlanyelo emakhaya kodwa inhlanyelo leyi yaneli ukubana sikwanisa ukwenzani ukuthi sifide ilizwe.
Sike saxoxa labanye abasakhulayo abangabalimi bathinta uludaba lokuthi bakhona abantu abaphiwe inhlanyelo kodwa abasebenzi baphonga hlala nje. Wena ungathini ngalokho bhuti?
Udaba lolu luyahlupha sibili. Abantu labo baqinisile yazi ukubana siseve uhlupho lolu kumele sikhayelane lenhloko yakhona sibili sitshaye ekhanda lapho okumele sibili sitshaye. Ayisiyo kuphela inhlanyelo kuphela. Nensimu zakhona lezi esithi yi-land reform program. Kunabantu abaphiwa amasimu bahlalele amasimu akula nto abayenzayo. Bona balima utshani abalimi umumbu omele ube ufida ilizwe. Njalo abanye bakhona befike futhi befaka kuphela ezifaneni zabo bethengisa inhlanyelo leziyana kungela nto yenzakalayo. So udubololo lukhulu sibili.
Ubona ngani abantu abasakhulayo abangabalimi yibo abalakho ukuthuthukisa ilizwe?
Ye ilizwe kumele liphumelele, kumele ku-investe kwabakhe. Ungakhangela ngesikhathi sithatha ilendi from amakhiwa abantu okuthiwa ngama-youth ngabantu ababele minyaka kuma-21-22 and ungakhangela khathesi the same people bona labo 20 years down the line sebela minyaka sengama-40 something. So akula abatsha abalalenzi kathesi. Ilizwe leli kubana liphumelele kumele kunike abatsha umhlabathi.
Lo-ke ngumnumzana Khutakwashe Musaka olilunga lenhlanganiso ye-Apex Council ekhangela indaba zabalimi abasakhulayo. Ubexoxa lo-Mike Hove we-Studio 7 ecingweni eseHarare.
Yebo 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 mthakazo muhle liyanxuswa kuhlelo lwabatsha ngolwesibili maviki wonke oluqala ngo-8 luphela ngo-9 pm esilulethulela kufacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abangabalimi ngendlala eZimbabwe. Abafisa ukungena kuhlelo lakho ukuthumezela umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 465-0318. Lakho njalo kusixhuma kuFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Asihlanganani kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ekhuluma emhlanganweni we-rally esigabeni se-North Carolina khonapha eMelika izolo, uMongameli Donald Trump uthe akudingeki ukuthi kwethulwe iziqondiso zokuma amazonzo komomo elizweni ngokuqonga kwenani lasebebulewe loba ukutholakala beligcikwane le-coronavirus. Abohlangothi olwe-statistics kwele-South Africa babike namhlanje ukuthi ilizwe lingene kusimo esibi sokuwa komomo wezomnotho okungakaze kwenzakale lokhu lelo lizwe lathola uzibuso ngomnyaka ka-2019. Uphenyo olwenziwe kwele-DRC luveza ukuba kube lokuchaphazwa kwemali ebimele isetshenziswe kuhlelo lokuvuselela ilizwe. Uhlelo lwezigidi ezingamakhulu amathathu zamadola 300 million lwethulwe nyakenye lujonge ukulungisisa imigwaqo, amabholoho, izindlu lokunye. U
Uhulumende uthi uphakathi kwemizamo yokulungisa inhlelo zakhe zemali ngokukhulumisana labo somabhizimusi labanye abaphatheke kulolu daba ngoba isisindo semali yeZimbabwe siphansi nxa siqathaniswa lesakwamanye amazwe okuyikho okuvimba ukuthuthuka komnotho welizwe. Isiphathamandla sikahulumende unkosikazi Sekai Nzenza ubikwa esithi udaba lwemali yilo olubangela ukuthi ilizwe lihluleke ukuzikhandela impahla zalo lithengiselane lamanye amazwe njalo lifeze uhlelo lokuthi eleZimbabwe libe selinothile ngomnyaka ka-2030. Uthi ukusebenzisa idola leMelika lona elisilelayo yikho okuwisa umnotho welizwe. Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Vulisani Ncube ngalolu daba.
Iphutha lavela lenziwa ekuqaleni ekuyekeleni ukuthi idola leMelika libe yilo elisetshenziswa njengemali yeZimbabwe kube kukanti umnotho weZimbabwe uvele wona uyazikhulela. Ukusebenzisa idola yeAmerica kusuka kulethe inhlupho eziningi ngoba yilo elisetshenziswa umhlaba wonke. Ongabe efuna ukugcina inotho kahle eceleni kukabili angathenga idola leAmerica kumbe athole afake igolide eceleni. So ungeke usebenzise khonokho ngesithiwa kuthiwa i-store of value njengemali yaseZimbabwe ilizwe elincane kangaka ilingilize. Lokho singivumela nakho kodwa esingavumelani khona lamhla efakileyo umthuli esithi i-dollarizing the economy mina esingazange sivumelane khona yikuthi avise idola leZimbabwe lizimele lodwa lapha zange sivumelane. Mina ngangihlala ngisithi nalamhla lokhu engiphinde ukuthi kwakumele kusetshenziswe irand, kumele kusetshenziswe irand ukuthi sicethe lonke udubo lonolo lukhona.
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi inhlelo zemali elizweni zibuyisela emuva umsebenzi wabo wokuthengisa ezitaladeni.
Ikhesi yahlupha sekile empeleni, abaningi abantu sebayayithengisa ngama-60% premiums nxa uyifuna. Okunjengokuthi vele abantu abaningi sebesebenzisa amarandi nama-US dollar ngoba ikhesi yakhona ayitholakali. Ngathesa ngikho khesi yahluleka nxa sisiya ema-wholesale dayoda, abanye bayala. So kulobu nzima kakhulu sibili ebantwini ngoba ikhesi kayikho eyiyo abantu abafuna ukutransacta ngayo. Ngabethi khona na le i-RSGS emafonini le bayayiyala abanikazi bezitolo bayala ukuthi bakodwa izinto ngayo. Even nje lawo nxa usiya kudla khonapha ezinkontokotweni abasayithathi imali nale sebeyiyala ezitolo. So sokulobu nzima abantu abathengisayo kakhulu ukuthi even uthenga amatamatisi phandle laphana sokulokuthi solodinga ama-coins mba amarandi ukuze ukwanisa ukuthi uthenge amatamatisi.
Umnumzana Ncube uthi okungasiza kulolu daba yikusebenzisa irandi yeSouth Africa kumbe idola leZimbabwe lilodwa.
No one has got confidence in the Zimdola. So anybody ofuna anything ubiza ngama-US dollar. Ukuthi uyiqede indaba yedola yikuthi uvume futhi ukuthi idola lile nkinga zalo abakuthi ngesikhiwa is attracting international rent seekers in the arbitrage was into the economy. Unxa usuzange ukuthi lisebenzise lilo lodwa lizagcina lingekho linganeli ukubhoda elizweni ngoba bebuyile abanye bazolithatha baphuma lalo. Okwesibili iza kwenza ukuthi amakhampani alungisa impahla nxa seziqhathaniswa lempahla ezifana nayo ezilungisiwe kwamanye amazwe oBotswana, South Africa, Zambia zidule. Nxa sezidula abathengayo emhlabeni abazakhetha ezishiphileyo ezilungisiwe kwamanye amazwe. Ukuthi uvele nje ukulungisa kwelizwe yikuthi sisukume sigoqe emsila sithi thina asinamali yethu njalo ukuthi ilizwe lethu lithuthuke yikuthi sivume ukuthi hhayi imali esingayisebenzisa lirandi. Ibese sibopha wonke umuntu ongabe echaja ama-prizes akhe ngama-US dollar, ubophe wonke umuntu ongabe ethengisa kumbe etshintsha idola emgwaqweni. Umthetho ube lo mthetho oqinileyo namaphorisa aqinileyo ngaleyo ndlela hhayi ilizwe lingathuthuka. Ayilokhu abakuzama nokho kusuza kulithuthukisa ilizwe unfortunately kuza kwenza ukuthi sisiyafika ku 2023 izinto sezizimbi okudlula kuqala.
Namhlanje idola leMelika belintshintshwa nge 1:18 kodwa emkambo omnyama nge 1:13. Iningi lithi ukutshintsha kwemali yamanye amazwe ensitha yikho okubangela ukuthi impahla eziningi zitholakale emkambo omnyama ngoba usomabhizimusi befuna inzuzo ephezulu kakhulu kumbe imali eyenelayo ukuthi bewode ezinye impahla. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithane ezisebenza njengabongi ezibhedlela zakulelo lizwe zithi sezihlalele evalweni ngokwesaba ukuthelelwa umkhuhlane we-coronavirus osumemetheke umhlaba wonke ubulala abantu. Asizweni abanye babo bexoxa lentathela izindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisasanda.
Umsebenzi wabomongikazi ngokunakekela izigulane ukanti lawo basengozini yokuba lemikhuhlane ethelelwanayo enjenge-coronavirus osubulele abantu phose abafika inkulungwane ezintathu. Unkosazana Hlengwe Sibanda umongikazi kwesinye isibhedlela se-Manchester.
Lapha sokuyikuthembela kuNkulunkulu ukuthi umuntu angathathi umkhuhlane lo we-coronavirus. Ngiyazi ukuthi usugcwele indawo yonke. Kodwa isibhedlela lapho mina engisebenza khona, kulamanyathelo esesiwathetha thize ukuthi sizivikele. Siyenza sure ukuthi izigulane ezibuyayo siqala sizihlolisise singakazihlanzi lezinye izigulane esezikhonapho esibhedlela. Kufanele nje abantu babe careful kuphela ngoba akukho okunye singakwenza. Kumele sisebenze, angeke sime ngenxa yaleyo coronavirus.
UNkosazana Saneliswe Mabengwane osebenzela eBerry uthi usebenza nzima kulezi nsuku.
Umkhuhlane we-coronavirus usimemetheke wangena lase-UK. Okuyinto engithusayo kakhulu mina njengonesi. So kumele ngizinanzelele emsebenzini wami ngoba ungeke wazi isigulane esibuyayo ukuthi asilawo yini lo mkhuhlane. Na esisebenza ezibhedlela ethi esiku-risk enkulu. But ukuhlanzeka into eqakathekileyo ukuthi umuntu engathathi ama-germs athwala umkhuhlane ofana ne-coronavirus. I'm worried.
Iningi labantu likulesaba ukuthi uzathiwa wonke umuntu ahlale ezindlini zabo angaphumeli phandle. UNkosazana Siphiwe Mlala uthi sokumele athenge ukudla agcwalise endlini.
Sikhathazekile kakhulu ngendaba ze-coronavirus. Kodwa njengomuntu osebenza labantu, so siyesaba sibili ukuthi hey umuntu angathatha i-coronavirus kuzahamba njani. Ngendlela namhle sizwe ngayo ku-news ukuthi engcenye le-city le-London lati khona phe UK kuzaba le-lockdown njenge-Italy. Mina vele besenilungiselela ukuthi ndinga ukudla like ama-non-perishables. Siyesaba sibili.
Umkhuhlane we-coronavirus uqhamuke kwele-China lapho usubulele abantu abaningi kakhulu. Udokotela NS Mkhwebu uthi i-coronavirus asomkhuhlane omutsha.
Coronavirus is not a new virus. You know, avele atholakala ama-coronavirus, but esikhathini esiningi sithole ukuthi ama-coronavirus atholakala enyamazaneni. 2002 sasila i-SARS, SARS yavela kuma-bats. Coronavirus le entsha, coronavirus 19, njengoba yadiscova ngo-2019 ekupheleni kweminyaka. Khanye wane yavele enyokeni, and the song siyakwazi ukuthi abantu be-China bale China. Kuma market ayatholakala ziyatholakala inyoka arase esibangela ma inoku umkhuhlane lo esikhangela lawo kwakhathesi.
Iningi labantu lifuna ukwazi izibonakaliso zalo umkhuhlane ngoba abantu ababulawa ngumvimbano abasazi ukuthi luphepha lwasuku zonke kumbe i-coronavirus. Udokotela Mkhwebu
sithi ngama symptoms nxa sigula ngumkhuhlane lo we-coronavirus kuyabe kunje nge-flu nje. Uyabukhwehlela, usungakwazi ukuphefumula kuhle, kwesinye isikhathi ubele le temperature le fever. Singamadokotela sinje kuba nzima ukuthi sibekwazi ukuthi le yi-influenza kumbe i-coronavirus kumbe yekuphi. But kulama test ayenziwayo khathesi nxa ukuthi uzizungane awuzwa kuhle, uyakuya kumele uhambe uyobona odokotela. Siyenza ama-test.
Igcikwane le-corona alilapheki kodwa kule mithi yokuthi lingehluli amasotsha omzimba okwenza licile liziphelela emzimbeni njengeflu umuntu asile. Udokotela Mkhwebu uthi kuningi okungenziwa ngabantu ukwenzela ukungamemethekisi kwaleli gciwane le-coronavirus.
Uyake kumele nxa ukhwehlela uvala umlomo, uvala amakhala, wenzela ukuthi ungafaki amacici kwandlele emoyeni ukuthi abanye abantu bakwazi ukuthi baphefumule. Nxa kukuthi unga you know, bamba amakhala, bamba isikhwehlela, kuyakumele ukuthi ugeze izandla esikhathini esiningi siyazi ukuthi kuyakumele ukuthi usebenzise ukuthi alcohol wipe, but xa ukuthi akutholakali, you know, siyakwazi ukuthi sisebenzise amanzi lesepha nje ukwenzela ukuthi, you know, sikwazi ukuthi sibulale igciwane leli.
Umkhuhlane we-coronavirus usumemetheke wangena amazwe wonke ukuze kwazi le Europe. Usumemetheke kwele Italy lapho sibulele abantu abangamashumi amahlanu lambili 52. Njalo abalegciwane lawo kwele Britain ngabantu abake bayethekelela kwele Mataliana. Baningi abantu abalomkhuhlane lo kwele South Korea lakumanye amazwe. Imele Studio 7 eLondon, ikamera mungu ezwe Jesus Banda.
Shut up, yeah, the school. yebo ke amaphimbo amnandi umculo ka othi owami siuphiwa ngutamalo thina sile themba liukholisile liuzwa uphuma ngapha emsakazweni we Studio 7 singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela amabulunga ebandla lamademocrats lakhona pha eMelika aphakathi kokuvota ezigabeni ezitshiyeneyo zelizwe kukhetho lama-primary edinga ozamela lelo bandla kukhetho lukamongameli welizwe. I-World Food Program ithi lonyaka abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa balamba. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.